Isuvana ve Zimbabwe tiri kutsvagana kuti timeke sure kuti hapana kuwadzwa kana kuti hapana kanganiswa uye hapana munhu ari kunida here. Ini ndoshanda ndiri mufundisi we Salvation Army iri muNew York macho. Saka tinoita kuda kuti uziva kuti chii, pane ari kunida help here, pane aafectwa here, tobatana tobatsirana. So asi pari zvino hapana chachatanzwa pakunyanya sei pamusoro pevana veZimbabwe kuti pane anogona kunge ari affected, but vatoziva vari kuBrooklyn they are safe right now.
Tiri kutonzwa kuti zvinhu zvawanikwa zvichivharwa imo muNew York kwakamira sei?
Area yacho iyoyo yekuBrooklyn netrain dzinoenda ikoko W neG dzatovharwa, hadzichafamba because vari kutsvaga munhu iyeyuyu aita nyaya idzodzi. Saka vari kutsvaga, vari kutasa makameras ese nekubhoza anga afeka uniform. Saka vari kutsvaga, mushuwa vanomubata.
Imi semafundisi panguva ino zvii zvamuri kuita? Muri kuwanikwa muchinamata here? Munee muchiita sei? Tinoona kuti guta reNew York rakambosangana ne9/11.
Inguva yekunamata inguva yekupa vanhu hope nekuti varambi vari muchitenderano chavo ekuziva kuti Mwari ndiwo mutungamiri wazvose uye Mwari ndiwo vachiri mucontrol, kuti vanhu vasatya bhozi vakapetsanga vatya ka vanhu vanotadza kutogara upenyu hwavo. So isu basa redu nderekupa vanhu hope nekubatsira kuti faith yavo irambi yakasimba, nokuti muvengi ane simbawo zvekare. Isu tofanira kutosimbaradza vatendi uye nevanhu vemuNew York. Ndo basa redu iroro. Ipapa tinenge tichisangana, pane group redu yeWhatsApp group runonzi Zim Family USA revana veZimbabwe vese vari muUS, vatinoencourage kuti vabatane ipapa. Hatiite zvemavhidhiyo zvedini, tobatsirana nekuyamurana nezvinhu zvine musoro zvega zvega paZim Family USA WhatsApp. Ndo patichaisa maupdates ese ari kuitika ezvinhu zviri kuitika, uye vanoda inida help mahotline tobvataisa ipapo.